Narire Yomuri ndiyokudzidza, July 2017. Vakazvipa nemoyo unoda kuTurkey. Vakristu vepakutanga vakashanda nesimba kuti vazivise vanhu vakawanda mashoko akanaka oumambo. Mateo 24:14. Vamwe vaitoenda kune dzimwe nyika. Semuenzaniso, muapostora Paulo akaenda kunharaunda yavakuzivikanwa seTurkey mazuva ano. Uye akaparidza chaizvo ikoko paaiita basa reumishinari. Muna 2014, pashure pemakore anenge 2000, muTurkey makaitwa mushandira pamwe unokosha wekuparidza. Nei pakarongwa mushandira pamwe iwoyo? Ndiva nani vakaita mushandira pamwe wacho? Chii chiri kuitika? MuTurkey mune vaparidzi vanopfuura 2,800, asi nyika yacho ine vanhu vanopfuura 79 million. Izvi zvinoreva kuti muTurkey, muparidzi mumwe chete anotarisirwa kuparidzira vanhu vanenge 28,000. Zviri pachena kuti vaparidzi veko vakangokwanisa kukurukura nevagari vemunyika yacho vashomanana chete. Chinangwa chemushandira pamwe uyu unokosha chaiva chekuparidzira vanhu vakawanda munguva pfupi. Hama nehanzvadzi dzinenge 550, dzinotaura chiTurkish, dzinobva kune dzimwe nyika, dzakaenda kuTurkey, uye dzakaparidza pamwe chete nevaparidzi veko pamushandira pamwe wacho. Izvi zvakaguma nei? Vanhu vakawanda vakaona zvaiitika. Imwe ungano yemuIstanbul yakanyora kuti, vanhu pavakationa vakabvunza kuti, asi muno mune gungano guru, tiri kuona zvapupu zvaJehovha kwese kwese. Imwe ungano iri muguta reIzmir yakanyora kuti, mumwe murume aishanda panomira matex akaenda paiva nemumwe mukuru ndokubvunza kuti, chii chiri kuitika? Asi mawedzera basa renyu? Vakawanda vakaona kuti paiva nemushandira pamwe. Vaparidzi vakabva kune dzimwe nyika vakanakidzwa chaizvo nebasa rekuparidza. Stephen, anobva kuDenmark, akati, zuva regarega ndaiparidzira vanhu vainge vasati vambonzwa nezvaJehovha. Ndakaona kuti ndainyatsoita kuti zita raJehovha rizivikanwe. John David, anobva kuFrance, akanyora kuti, takaparidza mumugwagwa mumwe chete kwemaawa akawanda, zvainakidza. Vanhu vakawanda vakanga vasingazivi zvapupu zvaJehovha. Panenge paimba yega yega, taikwanisa kutaura nevanhu, kuvaratidza vhidhiyo uye kuvasiyira mabhuku. Vaparidze 550 ivavo vakapa vanhu mabhuku anenge 60,000 mumaviki maviri chete. Chokwadi mushandira pamwe uyu wakaita kuti vanhu vakawanda vaziviswe mashoko akanaka. Vaparidzi vakawedzera kushingaira. Mushandira pamwe uyu wakakurudzira vaparidzi vemuTurkey. Vakawanda vakatanga kufunga nezvekuita basa renguva yakazara. Namba yemapiona yakawedzera ne 24 muzana mumwedzi 12 pashure pemushandira pamwe. Vaparidzi vakabva kune dzimwe nyika vakataura kuti mushandira pamwe wacho wakavabatsira sei kuvandudza ushumiri hwavo kunyange pavakazodzokera kunyika dzavo. Sirin, imwe hanzvadzi inobva kuGermany, akanyora kuti, hama dzemuTurkey hadzinetseki nekuparidza zvisina kurongwa. Ndiri munhu anonyara kuparidza zvisina kurongwa. Asi nemhaka yemushandira pamwe uyu, muenzaniso wehama dzekuno uye kunyengetera kakawanda, ndakakwanisa kuita zvandakanga ndisingakwanisi kuita. Ndakatokwanisawo kuparidzira vanhu pachiteshi chezvitima uye kuvapa matrakiti. Iye zvino handichanyari sezvandaimboita. Ndakadzidza zvinhu zvakawanda zvandinogona kushandisa muushumiri hwangu, akadaro Johannes, anobva kuGermany. Hama dzemuTurkey dzinoda chaizvo kuparidza chokwadi kune vanhu vakawanda sezvingabvira. Dzinoparidza pese padzinowana mukana. Ndakasarudza kuita saizvozvo pandakadzokera kuGermany. Uye iye zvino ndava kuparidzira vanhu vakawanda kupfuura zvandaimboita. Mushandira pamwe uyu wakaita kuti ndivandudze chaizvo ushumiri hwangu. Wakandibatsira kuti ndiwedzere kuva neushingi uye kuvimba naJehovha, akadaro Zeynep, anobva kuFrance. Vaparidzi vakawedzera kuva pedyo nepedyo. Rudo uye kubatana kwehama dzinobva munyika dzakasiyana-siyana zvikanganwiki. Takaravira rudo rwehama, akadaro John David, ambotaurwa nezvake. Akawedzera kuti, vakatigamuchira seshamwari dzavo uye sevanhu vemumhuri dzavo. Vakatizarurira misha yavo. Ndaiziva kuti tiri sangano rehama pasi rose, uye ndakanga ndambozviverenga kakawanda mumabhuku edu, asi apa ndakanyatsozvionera ndega. Ndakawedzera kudada nekuva mumwe wevanhu vaJehovha, uye ndinomutenda nekundipa ropafadzo iyi. Taiva muri imwe pasine nekuti tinobva ku Denmark, France, Germany kana kuti Turkey. Zvinoita sekuti Mwari akanga adzima miganhu yenyika. Akadaro Claire anobva ku France. Stephanie anobva ku France akawezera kuti mushandira pamwe iwoyo unokosha wakatidzidzisa kuti chinoita kuti tive vakabatana hadzisi tsika kana mutauro asi kuda kwatinoita Jehovah. Makomborero acho achiripo. Vaparidzi vakawanda vakabva kune dzimwe nyika vakatanga kufunga nezvekutamira kuTurkey kuti vanobatsira pabasa rakawanda rinoda kuitwa. Vashoma vavo vakatotamira ikoko. Tinotenda chaizvo vanhu ava vakaenda kunodiwa vaparidzi vakawanda. Semuenzaniso, funga nezverimwe boka revaparidzi 25 riri mune imwe nharaunda. Kwemakore akawanda kwaingova nemukuru mumwe chete. Funga kuti boka racho rakafara sei muna 2015 pakauya vaparidzi 6 kubva kuGermany nekuNetherlands kuti vazoritsigira. Kushumira kunodiwa vaparidzi vakawanda. Vaya vakatamira kunzvimbo dzinodiwa vaparidzi vakawanda muTurkey, vanoti nezveupenyu hwavo vari ikoko. Dzimwe nguva zvinogona kuoma, asi kushumira kunodiwa vaparidzi vakawanda kunounza mibairo. Inzwa zvakataurwa nevamwe vavo. Kusava netwakawanda wanda kunoita kuti ndinzwe ndakasununguka zvekuti ndinokwanisa kuisa pfungwa dzangu pazvinhu zvinonyanya kukosha. Anodaro Federico, hama yakaroora ine makore ekuma 40 yakabva kuSpain. Anokurudzirawo vamwe kuitawo basa iri here. Hongu, anodaro. Paunotamira kune imwe nyika, uine chinangwa chekubatsira vamwe kuti vazive Jehovah, unenge uchitozviisa mumaoko ake, unonyatsoona kuti Jehovah ari kukuchengeta. Radi, hama yekuNetherlands yakaroora, ine makore anoda kusvika 60, inotaura kuti vanogutsikana chaizvo kuti vari kuita sevari kuvhura nzira, sezvo vari kuzivisa chokwadi kuvanhu vakawanda vasati vambonzwa nezvacho. Anotaurawo kuti, kuona kufara kunoita vanhu vanenge vabvuma chokwadi kunoita kuti tiwane mufaro mukuru. Hama yakaroora inonzi Sasha, ine makore ekuma 40, inobva kuGermany inoti. Pese pandinenge ndiri mushumiri ndinosangana nevanhu vanenge vachinzwa chokwadi kekutanga muupenyu wavo. Kupa vanhu vakadaro mukana wekuziva Jehovah kunoita kuti ndigutsikane zvikuru. Atsuko, anzvadzi yakaroorwa ine makore ekuma 30, inobva kuJapan yakati. Kare ndaingoda kuti Armageddon ikurumidze kuuya. Asi kubvira pandakatamira kuTurkey, ndinotenda Jehovah kuti achiri kuratidza moyo murefu. Pandinowedzera kunzwisisa kuti Jehovah anotungamirira sei basa rekuparidza, ndinowedzerawo kuda kuswedera pedyo naye. Alisa, anzvadzi ine makore ekuma 30 inobva kuRussia inoti. Kushumira Jehovah nenzira iyi kunondibatsira kuti ndiravire kunaka kwaJehovah. Pisarema 34, verse 8. Anowedzera kuti, Jehovah ndi baba vangu, asiwo ishamwari yangu yepedyo, yandinowedzera kuziva mamiriro ezvinhu akasiyana siyana. Muupenyu hwangu ndinogara ndichifara, ndichisangana nezvinhu zvinonakidza uye ndichiwana makomborero akawanda. Onai minda. Mushandira pamwe uyu unokosha, wakaita kuti vanhu vakawanda vakwanise kuwana mashoko akanaka. Asi pachine ndima yakakura muTurkey isati yamboshandwa. Zuva nezuva, vaya vanoshumira kunzvimbo dzinonyanya kudiwa vaparidzi kuTurkey, vanosangana nevanhu vasati vambonzwa nezvaJehovah. Ungada kushumira mundima yakadaro here? Kana zvakadaro, tinokukurudzira kuti, simudza maziso ako uone minda kuti yachenera kukohwa. John 4, verse 35. Unogona here kunobatsira kundima dzakachenera kukohwa? Kana uchikwanisa, tanga kutora matanho iye zvino ekuti uzadzise chinangwa ichocho. Chokwadi ndechekuti, kuwedzera basa rekuparidzira mashoko akanaka kurutivi rwuri kure kwazvo rwenyika, kuchakunzira makomborero akawanda. Mabasa 1, verse 8. Ndipo panoperera nyaya yacho.